Vanje nhasi wamira pamberi pedare kuHarare Magistrates Court pamberi pamajistrate rumbidzai mugwagwa pavanga vachipesinzuka nyaya yavo vari kupomerwa mhosva yekunzi vakatuka muchirongo inciting undermining hukuru authority yavo munangagwa mudare gweta ravo nondokozotachona Dube kumagweta ecode Zimbabwe Lawyers for Human Rights wanyunyuta kuti Rajonas wakagariswa mapolices over detention kana uyezve wanyonyotawo kuti vana muchuchusi maprosecutor vatuma tsamba inobva kuna prosecutor general yekuti wanga vachiprosecuta Rajonas.
Majistrate vati chii nechichemo ichi?
Majistrate Mugwagwa wapa mutongo masikati anoaya amemanheru masikati ano achiti chichemo chapiwa na muzvare Mantokozo Tachiona Dube hachina kusimba. Saka nokudaro vati Rajonas vazopinde mudare mangwana zvakare pandofunga pachanzuka nyaya dzavo dzekuchena chena kuti wapiwe deo. Parezvino ndozvakamirira kuona kuti gweta ravo richabudirira here pakuchena chena kuti vanga vachipiwa chimari chibeo. Saka tova tichanzwa kuti dare mangwana richati kudii. Asi panhasi tisikuziva kuti vachavaveswa kuremand prison.
Parizvino vaJonasi vari kupi?
VaJonasi parizvino vaiswa kuremand prison ndokwavaiswa nekuti vakangopinda mudare chete vakanzi remanded in custody muchirungu, zvinoreva kuti tikachinja mishonambedu vakuendeswa kujeri ndokwavachabvako vachiya kudare mangwana.